Mangwandani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwandani anhasi uri musi wechina 5 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera njodzi yakauraya vanhu vana nezuro mumugwagwa uri pakati pevhumba nemutare. Sangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti Zimbabwe ine mitemo yose inodiwa mukurwisa uori, vachiti chisipo ishungu dzekupedza uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera njodzi yakauraya vanhu vana, vamwe vasere vakakuvara mumugwagwa uri pakati pevhumba nemutare nezuro. Vamwe vanoti kombi yakanga yakatakura vanhu yakaputika vhiri mushure mokupfuura panzvimbo yakanga yakamira mapurisa emigwagwa ikakudubuka mushure mekunge mapurisa akanda zvipikiri zvekumisa motikari kana kuti maspikes. Mutungamiri wesangano re-Passenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vanoti sangano ravo rakaenda kumatare edzimhosva nechinangwa chekumisa mapurisa mukushandisa kwavo maspikes, asi nyaya yavo haina kubudirira pekutanga, vachiti vakamirira kuudzwa zuva rekudzokera kumatare kuti nyaya iyi inzwikwe nedare zvakare.
Nyaya yemaspike isinopokana nayo nekuti makada kutarisa nyika dzakawanda dzaane maCCTV nevamwe vanoita anonzi maroadblock kana kuti mapolice patrols ekudzivirira vanhu kana kutyorwa kwemhosva, asi muno muZimbabwe takuna mune maspike. Nyaya iyi tikaikudza kumatare takaita appeal nyaya yedu tangomirira zuva futi kuti inge ichinzwika nokuti Supreme Court yakati pakareshewa panofanira kuongororwa zvakare, saka ichadzoka futi mumatare vachinyatsonzera chikumbiro chedu nechitemo chedu, nokuti vanhu vazhinji vakurasirwa neupenyu nenyaya yemastrike, nokuti mahofisi dzakushandiswa mastrike munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka hasina kutsarikana, uye zvekare maspike chinhu chinoiswa pamaroadblock kana kuti paprotected area kana nguva dzokupinda pavo dzavhara, asi takuona akushandiswa kudija yetinoti instant justice.
Inini sePassenger Association of Zimbabwe, makambotaura nehurumende here kuti nebazi rezvekufambiswa kwezvinhu reMinistry of Transport pamusoro penyaya iyi?
Nyaya iyi takataura nezvayo nemapurisa nenyaya iyoyi tichivakumbira kuti vanga vasashandisa maspike, asi ivo vaipawo chikonzero chokuti vanhu vane motikari vari kumira uye zvakare vanotitsika ndizvo zvimwe chikonzero chavaita. But kati pane nzira dzeiye zvino zvekuti munoiswawo anonzi maCCTV mumaguta mutaundi pangava pakumaCBT kuti vanhu vanenge vachityora mutemo vange vachibora.
Avo vange vari mutungamiri wesangano re-Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza bepanhau reHerald kuti mapurisa ari kuongorora nyaya iyi. Mukuru weAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlrais Chaumba vanoti Zimbabwe ine mitemo yose inodiwa mukurwisa uori asi vachiti chisipo munyika ishungu nehanya dzokupedza uori vachaumba vati chinonyanya kunetsa ndechekuti vanhu vanotya kutaura zveuori hwavanoona nekuda kwekuchengetedza mabasa avo uyezve kuti vazhinji vari kurarama nekuchengeta mhuri dzavo nemari dzinobuda mune zveuori vachaomba vataura mashoko aya kustudio 7 zvichitevera kurudziro kubva kumumiriri wenorton muparamende vatemba muluisa avo vakurudzira paramende kuti isheedze mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuti vauye muparamende kuti vazopindura mibvunzo nezvemhosva dzeuori dziri kupomerwa makurukota avo
takangogara isusu seboka redu reanticorruption trust of southern africa tichiti hurumende haina chidokwa-dokwa chekurwisana neuori nokuti maorgans akacreata achiwayo sezvarakambotaura nguva yapfuurayo ndo atori pamberi pekuita uori asi dai mutemo waitedzerwa nezvahwo chaizvo chaizvo tine mitemo yakawanda inokwanisa kurwisa uori asi nekuda kwekuti hakuna yatotiya muchirungu political will vanoiswa muhome kana tingati pachirungu they are captured organs by the state zvoreva kuti izvo hapana kurwisana kwatirikuita neuori nokudaro maparamende edu mamiriro akaita vanhu vanosimbisa kuteerera zvinodiwa nemusangano unenge wakavapinza muparamende zvadaro zvoreva kuti pfungwa dzemumiriri wemuparamende kuti amire ega achizvitaurira zviri mupfungwa dzake nekuda kurwisa uori zvinoita kuti izvo one achekutanga akwanisa kudzingwa mubato kana kuti dzimwe nguva anogona kutorwa zvinhu zvaanenge akawana nokuda kwemusangano saka nyaya yekuedza kuti vamiriri vemuparamende vaenderane nezvinodiwa nemusangano kwete nepfungwa dzavo zvinoita kuti pave nemadiro ajojina pakuita mabasa eiori
saka imimi seanticorruption trust of southern africa chii chamunoona chinofanira kuti chiitwe kuti nyaya yeuori ikwanise kukondrolewa muzimbabwe
mukomana tanonoka hwande mitemo yedu iripo chaizvo pari zvino yekurwisa uori yakanaka chainoda kuti ipihwe mukana wokuti vanhu varimo vaiti mabasa avo vakasungunuka vasingatye kuti pane zvichaitika kwavari kana kumabasa avo mushure mekunge vaita basa ravo nomazvo zvatinoona ndezvekuti vanhu vose vari kumabasa avo ivavava vanoda vacho kuti vaite basa nemazvo tinoona kuva dzinguva vachichinjwa mabasa kana kuti kana ari mapurisa anga ada kurwisa uoriwoya anokwanisa kudhimotwa kana kubviswa pabasa paangari achiswa kunzvimbo iri kure kure zvimwe chetewozve ndo zvinongoita mapazi ese akaitwa nehurumende anozva uori kune kuchisidzirwa kuye uchinzi isusu tiri mashefu izvozvo ndo zviri kukanganisa kurwisa uori izvozvozvo nokuti kune vamwe vanhu vanonzi havashungu vanonzi tapiwa order from the above kuti musunguri naye nhingi kakuti nhingi haasungwi kana kuti akasungwa chinguri chiriporepochiko atoburiswa zvese izvozvo izvo zvinokanganisa kuitwa kwechikurudzwa kwouri saka tinokurudzira hurumende kuti isiye tsika yekuedza kutora mapati wayaya ichiaisa muhomwe asi kuti irege vanhu vanoita mabasa iwayo vaite basa ravo pasina kutya kuti basa rangu richapera ndichachitidzirwa ndichaitwa sei ndichatorerwa chimwe chinhu chandakambopuwa izvozvo ndo zvatingakwanisa kuti nyika ikwanise kurwisa uori pakasadaro tinongoramba tichingotenderera muimba yeraundi pasina kwatiri kuenda chidokwa dokwa chekuti tirwise uori hapana nokuti vanorwisa uori vacho vakada kuti vaite basa ravo pane marepercussions anovainga pamabasa avo paupenyu hwavo tinozviona mune zvakawanda wanda zvinenge zvaitika tonga zvisvondo rakapera makanzwa achinzi pane mapurisa akachinjwa achinzi hamwaenda kunanakanyemba kwesoko asi vanhu vaida kurwisa uori vaida vaburitsa pachena kuti vakuru vavo pane zvimwe zvinhu zvavari kukangisa pabasa ravo asi vanobva vambunyikidzwa zvoreva kuti izvo munhu wese anobva atanga kutya kuti regai ndingoitawo zvandikwanisa kuita mu ndigodzigwa basa
avo vange vari mukuru weAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kota rinoona nezvemubatanidzwa wesangano reCommonwealth muhurumende yeBritain vaZach Goldsmith nezuro vakaudza dare reparamende yavo kuti havaoni paine mukana wekuti Zimbabwe ichadzoserwa mumubatanidzwa uyu. VaGoldsmith vakataura izvi vakanangana nezvemitambo yeCommonwealth Games ichatwa gore rino muguta reBirmingham muBritain. Nyanji munyaya dzezvemitambo dzinoti mitambo iyi ine kukosha mukuyidzana nedzimwe nyika uye kuvana veZimbabwe vari mune zvemitambo. Asi vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau nezuro, mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa vakati dai Britain yambomira kutaura taura nezveZimbabwe kuti Zimbabwe igadzirise matambudziko ayo yega. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi yezvemitambo yevolleyball ari paWeber International University kuFlorida. Tinaishe ndavazocheva kuti tinzwe maonero avo.
Commonwealth Games akatikoshera senyika nekuti mukana unongouya after 4 years. Saka sezvo Zimbabwe tisinganyanyisi kuenda kumitambo yakawanda wanda internationally, mukana muhombe wokuratidzawo zvatinazvo, wokuratidzawo vafana vechidiki vane matarenda mumitambo yakasiyana siyana.
Zvekutaridzawo tarenda renyika kunze zvakanaka chose, hapana zvimwewo here zviviri zvitatu zvamunganongedzere kunze kwekungoratidzira tarenda chete rine vana veZimbabwe?
Games akatikoshera zvekare nokuti it's a good way to market our country's name when it comes to sports. We have great potential munyika medu, but hatikwanisi kuzviratidza nokuti hatisi kuwana opportunity yekuzviratidza. Games ayakatikoshera financially nokuti pane mamwe players vari outstanding anokwanisa kuzowana masponsorship deals and endorsement deals. Even as a team, we can have a team that will get like a endorsement deal. And this will also help us economically as a country, having people with endorsement deals from international or worldwide companies. Akatikoshera zvekare nokuti tinowana chinangwa chekutraina, nokuti kana tisina magames atinenge tichitamba, kashoma kuti tinatsoisa moyo wese pakutraina. But knowing that tine magames ari important atichazonotamba zvinotibetsera kuti tiisewo pfungwa dzedu dzese mumitambo yedu iyoyi.
Hamuna pamambotaurawo zvemari, hakuna mari dzinowanikwawo here ikoko kunotambwa mitambo yemacommonwealth?
Commonwealth Games anobhadhara kunyanya vanenge vahwina mikombe yakasiyana siyana, vanopiwawo mari dzokuenda nadzo as a way of congratulating them. Sezvandambotaura, zvinobetserawo futi nguvawo yatichazopiwawo mukana wekuhosta macommonwealth games. It helps our economy nokuti mari dzinoiswa kunyika inenge yahosta macommonwealth games yakati wandei, and this can put us at another level as a country. Taking notice that 2018 the country that hosted the Commonwealth Games yakapiwa 1.2 billion euros only to host the Commonwealth Games, and the winning prizes of that year 2018 it was 2.57 million to the 50 to the 53 medalists wakawana mkana waku wina ma Commonwealth Games iwao saka zino badara but sweet comes from sweat zino shangi wao food
avo vange vari nyanji munyaya dezve mitambo vatinaishe ndavazocheva vachitaura parunare kuFlorida na Evans Zininga we Studio 7. Tare Johannesburg, South Africa, rinoti riri kugadzira mitemo inorambidza kuti vabvakure vaite basa rekutengesa pamisika muguta iri. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji pamwe nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvineta basa rekutengesa pamisika. Gutare Johannesburg rinoti richadzisa uwandu hwemarezenisi ekutengesa pamisika kubva pazviuru gumi nezvina kana kuti 14,000 kusvika pazviuru zvisere nezana kana kuti 8,100 kuitira kuti pasava nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinopiwa marezenisi awa. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri pakati pekuronga musangano nevamiriri vehurumende yeguta reJohannesburg kuti nyaya iyi izewe.
Hongu mukoma tanonoka ichokwadi hurumende yeguta reJohannesburg iri paurongwa hwekuti ngechidzikisa avo vanotenga nekutengesa vatingati ma-informal traders vanotengesa vatingati misika vanhu vanotengesa vane misika yavo voda kudzikiswa kubva pa 14,000 kuenda pa 8,000 ichokwadi ichocho idambudziko guru idambudziko rakatarisana nevana veZimbabwe idambudziko rakatarisana nezvimwe zvizvarwa zvekunze kwenyika sezvo vachazama nepavanogona vapo pese kuti vange vachipa zvizvarwa zveSouth Africa mukana iwoyo wokutenga nekutengesa. Tinoona kuti zvinhu zvizhinji zvinotengeswa nevanhu ava zvinenge zviri zvinhu zvine zvabva kunze kwenyika. Ndo panowanikawo madhoiri, ndo panowanikwa nyemba, ndo panowanikwa mifushwa, ndo panotowanikwa zvese zvese zvinotingatarisa kuti zvinenge zvichitengeswa mumisika midiki iyoyi. Saka naizvozvo nyaya iri kutishungurudza, asi hatisi kuzopeta maoko.
Imi sesangano reInternational Cross Border Traders Association, pane zvamuri kuita here pamusoro penyaya iyi?
Tichazama kutaura nehurumende yeguta reJohannesburg kuti tione kuti vanokwanisa kunge vachigadzisa nyaya yavo iyi kusvika papi kuti vakwanise kunge vachitambirawo zvizvarwa zvekunze kwenyika kuti zvinge zvichitengesa zvinhu zvazvo, kunyanya zvinenge zvichitengesa zvinhu zvinenge zvabva kunze kwenyika zvinove zvisingawanike munyika yeSouth Africa.
Nyaya yeOperation Dudula yakamira sei vajuru? Kupondwa, kurohwa nekupisirwa midziyo kuyevabva kure zvikuru sei zvizvarwa zveZimbabwe kwakamira sei muSouth Africa pari zvino?
Nyaya yekuurawa, nyaya yekupondwa kwezvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika zvizvarwa zvenovestizhimu South Africa inyaya iri kushungurudza zvikurusa. Pane vari kuzviti Operation Dudula vari kufamba vachiita mabasa akaipa, mabasa erima. Tine urombo nekuti hurumende South Africa haina zvairi kunyatsoita panyaya yemhondi idzodzo, sekuti hakuna munhu anofanira kunge achitora mutemo achiisa maoko make. Asi mazuva ano zvinenge zvakati dzikirei. Panguva iyo tiri kutaura nehurumende yeSouth Africa nevamwewo vane chekuita nekuurawa kwezvizvarwa zveZimbabwe nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuburikidza nesangano rinonzi Operation Dudula rinove ramuka chimbwa mubhekenenge richibata zvizvarwa zvekunze kwenyika kuzvimbunyikidza vamwe vachitourayiwa. Tinozviziva tese kuti kune vanhu vazhinji vatorasikirwa neupenyu nekuda kwekurudziro yesangano iroro reOperation Dudula, pamwe chete nekutowanika vachitove mazviri mukuurayiwa nekushungurudzwa. kwezvizvarwa zvekunze kwenyika. Naizvozvo pane zvinhu zvakamboti porei sezvo tiri kutaurawo nevakuru vesangano iroro kuburikidza nehurumende yeSouth Africa kuti tione kuti zvinyaya dzingagadzirwa sei pasina kureroka kweropa, nyaya dzingagadzirwa sei pasina kurohwa kwevanhu, nyaya dzingagadzirwa sei pasina kumbunyikidzwa, pasina kutyisidzirwa, mutemo uchishanda semutemo. So pane zvino zviri nani, asi tiri kuona kungoti kana zvadai zvatozara kwese kwese, chero vakamira kurova asi mumwe nemumwe ano vechizvarwa cheSouth Africa paari ari kungoitira kutsinya zvizvarwa zvekunze kwenyika. Saka totoro kuti Operation Dudula yatove spirit, haichisiri organization, watove mweya watovemo, mweya waregioni, mweya wabata zvizvarwa zvizhinji zveSouth Africa.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Zimlife.com rinoti zvichitevera musangano wemakurukota nezuro, hurumende yakabvuma kuti vakasaina makontract ekutakura vanhu nezvipo havana kubhadharwa, izvo zvakakonzera kuti vanhu ava vacherega kutakura vanhu. Nepenyuro yeZBC inoti mapurisa ari kuongorora nyaya yokutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking. Zvinonzi vanhu ava vakanyeperwa vakaendeswa kuMiddle East kwavakasvika voitiswa zvisina kunaka uye nekushungurudzwa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 mutoya tuzi pasi HP. Azvo muZimbabwe I think zvakangoma kona tukona. Mukatasa yangu even transport yachiri kutorwa yevanhu vari kufambisa. Uzotasa nekuzvikuru, uzotasa apa apa. Zvinenge zvakangoma tukona tukona maona zvinozvita. Kata kuenda panyadzi dzechikuru handizozva kuti school fees kana chinzi iri kukwira ichibhadharwa ichikwira. Vana tichivatengera tiga mauniform, mabhuku, mapensera, machizese. Ma uniform ndisi vabereki tinoita isteji kunze pamwe tukabhadhara school fees yakakwira zvakanyanzi makwira yakaita, tichibvunza kuti vameeting government afoi yekukompensatawo yekubhadharawo ticha kuti at least tichave nebetter salary. Saka tizoti school fees inenge ichikwira inenge ichiendepi, nekuti madeski nemachea ivana zvisezi viripowa, mabhuku totenga ndisi vabereki zvese, tine zvevana vaadhito zvitenga. Vamugabe vamugabe vaingokumbira mwana padeski rinenge rakachena rakanaka, mwana usvikonzi gara padeski, mapotsera bhuku, testbook, bopeni, chii zvese. School fees was lower, maprimary was free. Saka handisi kuziva yava munangagwa iyi, vanhu vakutizira kumadiaspora kudzidzisa vana vezvikoro zvekunze nenyaya yekuti zvemunyika hazviite. Saka totiza zvese zvese here, mabasa hamuna, chakati hamuna, health care hamuna. Saka guys, ngatimbonyatsokutarisai, hatisi kuishora hurumende yava munangagwa, but ngatimbotarisai kuti chiri kumbonyatsoitika chii chari chezvenyika mhenga. Vanoda kuzvara vanofanira kutoti kana akaita nhumbu ofanira kuurukira kuseri robhoswana Zambia, uri kuurukira kuno kusouth africa wozvarira kunoku. Kana wada zvechikuru unofanira kujambisa mwana wako ayodzidze kunoku, uri kuzambia, uri kubhoswana, whatever. Saka gaizi kuzimbabwe chaizvo chaizvo chiri kunyatsoitika chii.
Mugwadi kana achitaura pamusoro pezanu pf unoita sekuti uri kutoudza zano yatisingazivi. Gwadi kana achitaura pamusoro pamunangagwa unoita sekuti unotiudza vamunangagwa vari kure kure nesu zvisingaiti, vatisina kana kumbogara taona. Unofunga sekuti isu tiri vanana here vekuti anotiudza kuti ichi chakanaka, isu tichiona kuti hazvina kunaka. Kugutisa ikoko kwakashata, nokuti unofanira kusunungura vanhu kwete zvekuti unode kuguta kwako iwe uchitiudza kuti kwai ram president ed munhu wakanaka asingai munhu waka isu tirimuona kuti haana kunaka wotiudza kuti zano yakanaka isu tichiiona zano yacho kuti iri kutonga sei wotiudza kuti kwai yakanaka isakaitarisa
makadiki washamarari westudio ine ndinoitwa makogo ndiri pazimbabwe chokwadi vanhu vatambura muzimbabwe zano inoramba zvainoita vana mugwadi vanoramba uchivanzwa vachitiri ivo ibato risingadi mhirizhonga kuuraya vachiuraya vachikuwadza vanhu nezvombo zvakaipa asi vanoramba handizive kuti mwoyo yavo iri pai muchaona zvinhu izvozvi pamaelections ipapa vari kutoronga zvekuti vangabirisei mukomana mhuri yezimbabwe daitabatana wese vari kusouth africa kana kuuk dai maonawo zvekuita kuti tione kuvhota pamwe chete tibvisewo chihurumende chakaoma kudai vanhu tatambura isu zano namunangagwa nevanhu vayo havanyare zvachose havatonyare vanoramba zvavanoita
hallo pastor Tezeven apo muri kutaura napromisi wekwamachando ya inini chinhu chandinokumbirisa kunyanyanyanya vanhu vari kunze kwenyika sese kudai ndokumbirisa vanhu vari kunze kwenyika ndirokumbirisa nemwoyo munyoro ndirokumbirisa tinoregista kuvhota tivhote nekuti simba riri matiri tingatadza kunovhota isusu zvinonetsa kuti nyika iende patinoda and tine maadvantage ekuti tiri kunze kwenyika kudai tiri kuona zvakasiyana siyana tiri kudzidza zvakasiyana siyana tiri kuona pakaipira nyika yedu nepakanakira nyika yedu saka izvozvo izvo ndo zvatiri kuda kuti tinozvigadzirisa saka zvinogadziriswa nesu hande tinoregista kuvhota
tinomukwazisai pastudio 7 mwese nevamwe wese wakateerera ndinosfelix mugwambe ndiri petersburg south africa chetirokumbira ndechekuti dai zano pf yaregedzawo kushungurudza vanhu mwese munoiswa musangano dzemapolitics kuti tiwanisewo kuvhotawo takasununguka tichiketawo president wetinoda ngenyaya yekuti zimbabwe ujanyiri ndo hwakawandisa saka tiri kutadzawo kuti isusu tikwanisewo kuitawo kuvhota kana kuitawo zvetinoda takasununguka tiona takadzvanyirirwa saka dai vasiya ujanyiriri zano pf dai yarega ujanyiri wekujanyirira vana vezimbabwe muite risununguko munyika
mutauriri wamonzora uyu anoti vanhu 4000 vanobvepi vanoenda kucongresi yana monzora asi ndevezano vada kuti vangowedzera nhamba kuti aitesana nevanhu kurota here kwaane kwaanga achiita kutaura kuti 4000 vanhu kana kuti kunotori kupenga hakuna 4000 vanhu vanowanikwa namonzora vanhu vari kutriplec ndo bato revanhu bato regutsa ruzhinji kwete zvana monzora izvi zvekuda kukanganisa triplec hakuna vanhu vezano vavanoda kutora kuti vaende kucongresi yavo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakaudza vatori venhau kuti vachaita hurukuro nemadzisawira eamerica ari muchikwata cheg7 kuti vaone zvimwezve zvekuita pamusoro perussia vachiti vanogona kuwedzera zvirango zvitsva parussia nezuro european union yakazivisa zvirango zvaingada kutemera russia zvinosanganisa kumira kutenga mafuta kubva kurussia sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mapurisa ari kupomerwa mhosva yokukonzera njodzi yakauraya vanhu vana nezuro mumugwagwa uri pakati pevhumba nemutare sangano reanti-corruption trust of southern africa rinoti zimbabwe ine mitemo yose inodiwa mukurwisa uori vachiti chisipo ishungu dzekupedza uori Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare manheru anhasi apo tichikupa zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.